This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 30, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tingati svondo rinorose rapfuura. Tenge tiri mubiki kuhofisi kugamuchira vagari vemutungwiza vari kuuya zuva nezuva pamahofisi edu vachitiratidza matsamba avari kugamuchira ari kubva kumagweta ekwamangwana and partners.
Vagari vekuchitungwiza vanoti votyira kuti dzimba dzavo nemudziyo zvinogona kutorwa nemagweta nenyaya yezvikwereti.
Mari nezuro ndo pakatouya motikari ZK International vachiita verification yamazita vakanga vanyorwa. Ipapo ndo pakatomboratidza vanhu kuti zviso zvanga zvasununguka, vanhu vanga vakufara nekuti nzara yanga yapinda mudzimba pakuchisina chikafu.
Vagari vekuchingwizi vanoti vari kufara nekuti pane sangano rakazvimirira roga riri kuvavimbisa chikafu. ZANU PF inoti ichiri kugadzirisa mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchitungwiza vanoti vari kutyira kuti vachatengeserwa dzimba nemidziyo yavo mushure mekunge magweta ekanzuru emangwana and partners avanyorera tsamba achiti vachatorerwa midziyo nekutadza kubhadhara zvikwereti. Vagari ava vanoti vatotanga kupiwa matsamba ekuti zvinhu zvavo zvinogona kutengeswa. Hatina kukwanisa kubata vapo mangwana kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kuitika. Vamangwana ndivo gweta rekanzuru. Tabata mutauriri wevagari wechitungwiza Residence Trust vamavhela Skumalo kuti tinzwe zvizhinji.
Tingati svondo rinorose rapfuura. Tenge tiri mubiki kuhofisi kugamuchira vagari vemutungwiza vari kuuya zuva nezuva pamahofisi edu vachitiratidza matsamba avari kugamuchira ari kubva kumagweta ekwamangwana and partners. Akanyorwa reference yekuti notices of inspection to attach. Saka ndingati ndo zviri kuitika izvi muguta remuchitungwiza.
Saka vagari vari kuti kudii nenyaya iyi?
Vagari vari kushungurudzwa zvikuru nokuti zvimwe zvavari kunzi vanazvo sezvikwereti tiri kuona pamapepa avo kuti hazvisi zvikwereti nekuti saizvozvi semuenzaniso munhu anenge achinzi ane chikwereti chemvura asi asiri kuwana mvura yacho iyoyo inenge ichinzi ane chikwereti. Saka isusu tiroda kuti tiende kumatare edzimhosva ekuti tirwisane navamangwana panyaya yavari kuita nekanzuru iyi.
Avo vanga vari mutauriri wevagari vechitungwiza Residence Trust vamevhela Skumalo vari parunare kuchitungwiza. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Vamwe vagari vekunwa nenzi ranch vakabviswa kuchingwizi vanoti vari kufara kuti pane sangano rinopa rubatsiro ravavimbisa kuvapa rubatsiro. Tabata mumwe mugari wekunwa nenzi vaMilton Shumba.
Kunwa nenzi ranch hapana chambotichanyanya kuchinja. Nhau iripo ndeyekuti vanhu patakangondogariswa hatisati tambowana chikafu. Chatakangopiwa mapotatoes mbambaira ndo dzatakangowana. Saka mari nezuro ndo pakatouya motikari ZK International vachiita verification yamazita vakanga vanyorwa. Ipapo ndo pakatomboratidza vanhu kuti zviso zvanga zvasununguka, vanhu vanga vakufara nekuti nzara yanga yapinda mudzimba pakusisina chikafu. Vanhu tata kungopona nehwakukwako. Hapana chimwe chatingati hurumende yanga yatiitira so far kupapata kapepo kutransit camp.
Chikafu chekeichi chinenge chiri chikafu chakaita sei uye muri kutarisira kuti munochipowa rini?
Matauriro avo hapana nguva yakatirebe yati kuti vauye nacho chikafu nekuti kana mazita zvakadaidzwa mazita zvinogona kutitorera 2-3 days chikafu chokwachauya. Uye zvino zvavakaita ndezvekuti vana umwe noumwe unenge achipiwa 10 kgs chinogona kuva chibage kana upfu sematauriro avo. Saka ndo zvatakangotarisira kubva kwavari. Tisingazivi pamwe vanosimbotipawo nebhinzi kana matemba. Saka this time around hatisi kuziva kuti vanotipa nechii, asi ndo vatomboti zinura nzara yanga yava mudzimba.
Ko, nyaya yemari yenyu yemuripo ichiri kumbokurukurwa here nezvayo? Zviri kufamba sei?
Nyaya yemari yomuripo ndoziya zvatakambotaura paya tikati dzinongoringano. Hakuna kana umwe chete akuuya achimbototaura nenhau iyoyo.
Mumwe mugari wekunuwanenzi ranch vamilton Shumba vari parunare kunuwanenzi ranch kwakare kumasvingo. Bato reZANU-PF rinoti richiri mushishi kugadzirisa mitemo yesarudzo dzebato dzisati dzaitwa paCongress muna zvita. Asi mubato munonzi mune kunetsana kwakanyanya pakati pezvikwata zvirimo, chimwe chinonzi chinotungamirwa nemuteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, nechimwe chinonzi chinotungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo.
Musangano vanhu vanotendekwa kakutaura zvavanoda, kuexpressa maindresi avo, kutaura procedure yavo, zvese zvinotendekwa, hapana chakaipa. Asi kuti formally hazvati zvadeclarewa nokuti marules and econgress yese haasati aitwa. Tichagara pasi kana tagara pasi toita marule econgress ndinoona kuti zvinhu zvachona zvinofambiswa sei. We are meeting regularly, I think every tichange tichimita every week or every month tichitaura pamusoro penyaya yekuti tichafambisa zvinhu zviri kucongress sei. Isu chatoda ndezvekuti zvinhu kana patenda congress ngazvifambiswe nenzira yakajekenesa, tive tinowisisana kuti kana vanoda kukondesa vanokondesa, havarambidzwi. Vaya vasingadiwo vanongomiravo, tongoona kuti zvinhu zvachona zvinofamba sei.
Munotarisira kuti munenge mapedza mitemo iyi kana kuti marules and regulations ariini?
Handizivi blessing ndinomitongomirira kuti chairman wedu wekoordinating committee on the conference achange achitaura kuti tafamba sei. Asi sedendi basa ratovapo rakakura rokuti toda kuti tigadzirire zvinhu tisazoita chimbi chimbi pakupera kwegore patenda conference. That by the end kunana November uku tinge tava clear as to how things are going to shape up.
Avo vanga vari mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiina mai Tabitha Kanengoni Malinga, avo vanova ivo mudare uyezve vari mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, avo vachange vachikurukura nesu nenhoroondo yakavawanisa vachizowana chigaro ichi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Mai Tabitha nekundi koka pachirongwa chino.
Minista, mungatitsananguriro kuti imi makatanga sei kufunga izvozvi zvekuti mupinde munyaya dzezvematongerwo enyika?
Ndinomirira constituency inonzi Mazoe Central Constituency iri muMazoe District muMashonaland Central Province. Mazoe Central Constituency constituency iri mumaruwa haina minda ingori ruwa rega rega chakaita kuti ndipinde mwedzo zvinatongere nyika ndechekuti ndiri munhu anofarira kushanda nevanhu zvakanyanya pandakaita degree rangu ndakadzidza zvematongero enyika nezvinhu zvinoita batana nezvekuenzanisa kwevana baba nemadzimai saka ndakangofungawo kuti ndabva kuchikoro ekai ndidzokere kumusha ndinoshanda nehama dzangu ndinyatsonzwisisa kuti politics dzacho dzakambomira sei nekuti politics dzemabhuku nepolitics dzekunyatsozvionera pagraund dzakasiyana pandakatanga kushanda nevanhu ndopandakaona kuti zvishuwa nyaya dzezvematongero enyika ndinodzifarira vamwewo ndibva vazofunga kuti ndikwanise kunyatsovabatsira ndinofanira kupinda muzvigaro zvemumusangano wezanupf saka ndakapinda muzvigaro izvozvo ndikazopedzisira ndazokwikwidzawo kuti ndiite mp ndopandakazoita mp wemazoe central ndikazosarudzawo navamugabe kuti ndigoita deputy minister wesport arts and culture ndizvo zvakaita kuti ndipinde munyaya dzezvematongero enyika
imi semudzimai wechidiki mungati imi zvakakutorerai nguva yakareba sei kuti mukwanise kunge muchipinda mataura imi kuti pane paunotangira wozoenda pamwe uchienda kusvika mazosarudzwa tiitsanangurirei kuti unotangira papi semudzimai wechidiki uchida kusvikawo ikoko kuita gurukota
hazvisi nyore kana uri musikana wechidiki kana mudzimai wechidiki kupinda munyaya dzezvematongero enyika zvine matambudziko aunogona kusangana nawo akaita sekuti kana uchingopindawo vanhurume vanobva vatanga kukuona semunhu wavanogona kutambisa semusikana wavo kana munhu hangouyawo kuti angova shamwari yavo saka iwe semusikana wechidiki unofanira kunyatsozvibata zvakanyanyisa kuti vanhurume vanyatsoziva kuti iwe hasi zvawakavinga kwozoitawo mamwe madzimai anenge achikutarisa kunge iwewe wauya kuzotsvaga varume mumusangano ivavo unofanira kutoshanda navo kuti uchivapa ruremekedzo rwavo asi uchiratidza kuti zveshuwa ndauya kuzoshanda neni andina kuya kuzokurwisai panyaya dzekuzosvika pakuita gurukota izvozvo zvine nzira yazvowo zvekuti uzosvika pakuita gurukota unofanira kunge uri mp une constituency yaunomiririra saka zvinotoda kushanda kuti ukwikwidzewo nevamwewo vechidiki kana vakuru vanenge varipo nevarumewo ukakwanisa kuwanawo constituency yawawana kana une chikoro chako chinoenderanawo nemaministri atinenge tinawo mukuru wenyika anokwanisa kukusarudzawo kuti uve gurukota saka chandingadewo ini ndechekuti tive neurongwa hwekubatsira vasikana vechidiki kuti vakwanise kuva nenzira yakajeka yekuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika vachizokwanisawo kuzoitawo mamp nekuzoita makurukota nemaministri akasiyana-siyana
tombotarisa zvedu kuti matiimi mune mhuri uyezve mune basa sagurukota uyezve muchimirira nzvimbo yenyu semudare muparamende zviri kuendeka sei
nyandifunge kuti pane munhu angati anozvigona hadisinge pane angati inini ndini nyanzvi yazvo asi inyaya yekuti unofanira kunge uri munhu akarongeka anonyatsoziva nguva yekuita zvinhu kana uri kumba seini ndiri yamai ndiri mudzimai wemunhu kana uri kumba ziva kuti hausi minista kumba uri yamai unenge wakusazve kumba kumeka shuwa kuti vana vako vadya baba vepamba zvinhu zvako zvese zviri in order kana wabvawo pamba wonoitawo zvekubasa washefu wekubasa woita zvekubasa ikoko uchitungamirira vanhu vanotungamirira uri munhu akasarudzwa nevanhu kuti uvashandire saka unovapa ruremekedzo rwavo haungatore basa rekuofisi neugurukota hwako wese wohuunza mumba mumba munoshaya mufaro saka zvese zvinoda kungoziva kuti izvo uri papi uri kuitei izvo zvive zvinoitwa nemazvo nenguva
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai mai Tabitha Kanengoni Malinga avo vanova ivo mutevedzeri wegurukota rezvemitambo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maitabata
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa danho riri kutorwa kuti pange paine mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemakanzuru. Bhiri rekutanga riri kuumbwa rinonzi Local Authorities Bill, kwotiwo rechipiri rinonzi Provincial and Metropolitan Councils Bill muhurukuro yedu Tine programs director we sangano reva gare wa mchitungwiza, rechitungwiza Residence Trust wa Marvelous Kumalo. Tuno gamchira ene mufaro pa Studio 7 wa Kumalo.
Ndinotenda mukoma.
Vakumalo, tingada kuziwa kuti urongwa wema biri atiri kunzwa unzi ari kuzeiwa. Wakamira sei.
Ndingati pane mabiri mairi akaitwa ne bazi rehurumende rezvekutongwa kwematunhu kana kuti Ministry of Local Government. Rekutanga rato nderinoona nezvekutongwa kwehurumende dzemumatunhu kana kuti mutsingezi local authorities bill iri rinobatanidza urban councils act ne rural district councils act kuti dzinge dziri mutemo kana murao mumwe chete unenge uchizivikanwa nezita rekuti local authorities bill. Rechipiri rato rinonzi Provincial and Metropolitan Councils Administration Bill. Iri riripo kuchiburitsa pachena zvakataurwa mubumbiro idza remutemo kuti kunofanirwa kunge kuine hurumende dzemumatunhu. Saka ndo mabiu mairi atingati aripo izozvi akagadzirwa nebazi iri rezvekutongwa kwematunhu.
Mungazivisa vateereri kuti iwo mabhiri aya asvika papi kuti anga achipasiswa kuve mutemo?
Mabhiri aya mushure mekunge anyorwa nemagweta anosana ari pasi pebazi relocal government. Vakusungirwa kwavanoita kuti vange vachidaidza vane chekuita nezvekutongwa kwehurumende dzematunhu atingati pachirungu mastakeholders kuti vape pfungwa dzavo maringe nemaonero avo emabhiri iyaya ari mairi. Saka tekenge tiriko sevagari nemamwewo mastakeholders tichipa pfungwa dzedu pamusoro pemabhiri mairi aya.
Makateerera kuchirongwa Our Lives Upenyu Hwedu. Kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino, tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kustudio 7@vuenews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Murukuro yedu tina programs director wesangano rechitungisa Residence Trust vaMarvelous Kumalo. Ndodzoka kwamuri vaKumalo. Munoona mabhiri aya akanakira vagari vemaguta here kana uchinge wazove mitemo?
Sekutanga mukoma ndingati mabhiri aya kuvapo kwawo chinhu chatinofarira isu sevagari munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe, nekuti anotipa mukana wekuratidza kuti bazi redu rezvekutongwa kwematunhu rine chido chekuti mitemo iripo yarinoshandisa yatingati pachirungu maacts ange achipindirana kana kuwirirana nezvinotsanangurwa nemutemo mukuru wenyika yeZimbabwe kana kuti yatingati pachirungu constitution. Asi kunyorwa kwemabhiri aya panguva ino yaari atine zvizhinji zvinoda kuti zvinge zvichitariswa takagara tose tiri pamwe chete vane chekuita nezvemabhiri aya kuti ange achinyatsobuda zvakanaka, nekuti zvaari panguva ino mabhiri aya haanyatsoburitsi pachena kuitwa kwemasimba kuvanhu munzvimbo dziri mumatunhu akasiyana-siyana yatingati pachirungu devolution. Haizi kunyatsobuda devolution mabhiri mairi aya sekutsanangurwa kwayakaitwa muchapter 14 yebumbiro idzva remutemo weZimbabwe.
Nyaya iyi inofanira kunge ichizomirirwa here kunge ichiiswa mabhiri akaita saiwa yamavira aya kana kuti inyaya inofanira kunge ichingobatwa nemutemo wenyika?
Inyaya hongu inobatwa nemutemo wenyika, asi kuti tichipiwa gwaro rekuti hurumende idzi dzemumatunhu dzichazenge dzakamira sei, dzichishanda sei, dzichibatsira vanhu sei, dzichigarwa nguva dzipi nanani kuti nezvimwe zvakadaro, izvi zvinofanirwa kunge zvichibuda mumaacts ari kunge achizogadzirwa mushure mekunge mabhiri iyaya abudirira.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vaKumalo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Mazvita mukoma.
Manga makateerera kuna programs director wesangano rechitungisa Residence Trust vaMarvelous Kumalo muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. vagari vekuchitungwiza vanoti vochikira kutorerwa dzimba dzavo nemagweta nenyaya yezvikwereti. Vagari vekunowanensi vanoti vari kufara.